uhurukuro ziri paviri vazulu hurukuro ye TNF i hurukuro ino sanganisira vashandi nehurumende nevemabhizinisi idzi ihurukuro dzinoitwa dzakanangana neikonomi yese yeZimbabwe. Nyaya dzekubhadhakwa kwevashandi inyaya dzinotaugwa muTNF rao. Ndopanozobva marecommendations akaita sekuti minimum wage yedu inofanira kuve yakadii. Asi hapasipo panotaurwa kunzi industry neindustry vanofanira kubhadhara mari yakadii.
Izozo zvinoitwa nani?
Izo zvinoitiwa neanonzi maNational Employment Councils. Ndo vanozonogara pasi voita manegotiations